Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato reMDC 71 dzorambidzwa zvakare nedare kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende. Imwe nhengo yeZANU PF yoendeswa kumatare ichinzi yakanonokawo kuendesa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Anasi ave makore mashanu kubva pakanzi Mauto akapfuura vanhu vatanhatu muHarare, hurumende ichivimbisa kuripa asi pasina chabuda. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court rinonzi nezuro rakapa mutongo unotsigira kurambidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC 71 kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende. Nhengo idzi dzinonzi dzakanonoka kubhadhara mari yaidiwa. Bato iri rinoti rasara nenhengo 24 chete dziri kukwikwidza musarudzo dzegore rino. MDC inoti zvave pachena kuti nezviri kuitika sarudzo dziri kuitwa musi wa23 mwedzi uno hadzingadzi dzakachena. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weMDC waDouglas Mwonzora.
Mutongo waitwa neHigh Court mutongo wehudzvinyiriri. Tarambidzwa kuti nhengo dzedu dzinokwana 71 dzitadze kukwikwidza musarudzo dzemaMPs.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vaMonzora?
Izvi zvaapachena kuti ZANU PF haisi kuda kukwikwidzwa. Zuro ndizuro paya yakarambidza kasukuwere, zuro ndizuro paya yakarambidza 12 macandidates ACCC kuBulawayo. Iko zvino varambidza macandidate 87 AMDC. Havasi kuda kukwikwidzwa. Mutongo wehudzvinyiriri, mutongo uri kuitwa nehurumende iri kutyasarudzo. Asi isu seMDC hazvisi zvinyowani kwatiri. Tiri kuziva kuti tiri kurangwa seMDC nokuti ndiso bato rega rakaendesa nyaya yedelimitation kuconstitutional court.
Nechikonzero chei muchidaro?
Vanga vasingadi kuti tiite izvozvo, vanga vasingadi kuti tivhure maziso evana veZimbabwe. Isu seMDC ticharamba takamira pachokwadi, ticharamba takamira nevana veZimbabwe. Election iyi ndezvido zvevana veZimbabwe.
Zvii zvamurira kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika vaMonzora?
Isu seMDC tiri kuda kuti zvikoro kubva grade 1 kusvika form 4 vana vadzidze pachena, zvipatara vanhu varapwe pachena, uyezve maternity zvinge zviri pachena. Zimbabwe inyika inorarama nekurima, saka tiri kuda kuti mitengo yemafertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima iideredzwe. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yokuti mapengineers edu havana mari yavari kutambira. Mari yavo ishomasa, vanosanganisira mapengineer ivavo vakarwa hondo yerusununguko watinoti mawar veterans. Tiri kuda kuti mapension benefits iwayo aitwe revised zvakare.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachitaura neStudio 7 munguva yadarika, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaramba nyaya yekuti vamunangagwa vanopindira pane zvinoitika kumatare. Tichiri munyaya dzesarudzo dziri kumatare, mutevedzeri wegurukota rezvemaindastiri uye vari nhengo yeparamende muBulawayo South, vaRaj Modi, vaendeswa kudare redzimhosva nemumwe mugari ari kuti vakanonoka kuendesa mapepa kudare renomination court vachinzi vakaendesa mapepa nguva dza4 dzainge dzatarwa dzadarika. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamodhi panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mune imwe nyaya yakadai dare repamusorosoro ranga richinzwawo nyaya yenhengo 12 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakanonokawo kuendesa mapepa ndokurambidzwa kukwikwidza kuvulawayo nedare repamusoro. Zimbabwe yasvitsa makore mashanu kubva zvakapfurwa vanhu vatanhatu muguta reHarare nemauto mushure mekuratidzira kwevebato rinopikisa nekusafara kwavo nezvainge zvabuda musarudzo dza2018. Vamwe vanhu vaizvifambira havo mudhorobha vakapfurwa nemasoja hurumende ikavimbisa kuvaripa mushure mekomisheni yakatungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vari mudare reparamende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights Commission waWilbert Mandinde.
Munorangarira muna 2008 kuti sarudzo dzakatora nguva yakareba ndinge 6 weeks chaiyo kuti dzizonzi marisawo tsamira yakadai kuchingonzi zeki iri kuita yainzi pachirungu meticulous verification. Saka padandizvo rakanga zvotyirwa naavo vakazotanga kudemonstrata. And sekutaura kwatogara tichiita mademonstration anotenderwa ubimbiro redu romutemo.
Hurumende yakamboti icharipa vanhu ava, zviri kufamba sei sekunzwawo kwamuri kuita segweta rinorwira kodzero dzevanhu?
Chiri kutitambudza inyaya iyoyo kuti hurumende iri kuti avo vose vaifanira kuripwa kana kukombansetwa sekutaurwawo zvakaitwa nemotlande commission vakatoripwa kudhara kana kuti vakakombansetwa. Chatiri kuziva ndechekuti havasi vose, pada varipo vamwe vavakakombansetwa. Asi isu semagweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum tinavo vatiri kumiririra ipapo, vanosanganisa vaende manyeruke vaende manyeruke nemumwewo vanhu vasinganzwe zvachose is deaf and musi iwowo nyango zvavo vachigara vaine condition yavo iwo vanotengesa airtime mutaundumu vachishandisa sign language. Pavakaona vanhu vomhanya vanoti ivo vakatoshaya kuti vanhu vari kumhanyei, saka mukuedza wokutibva vakabva vashudwa. Asi manhasi vaende manyeruke despite the fact that he is deaf and dumb, havana chavati vawana kubva kuhurumende.
Asi ndiani chaizvo akaita kuti mauto apinde mumugwagwa vaMandinde? Nekuti tinombonzwa vamunangagwa vaimboti zvakaitwa navachiwenga mutevedzeri wavo uye vaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Asi mamwe magweta achiti pamutemo ivo vamunangagwa mbune ndo vanokwanisa chete kutumira mauto.
Ukachitevedzera nyaya iyoyi kuti zvakambenge zvabva nekupi nei, unoona kupishana kwacho kwehurumende. Zvatogara tichitaura kuti hurumende yedu inoita sekunge ruoko rwerudyi neruboshwe, rwokuti rworudyi haruzive kuti rworuboshwe ruri kuitei, apa iyi hurumende imwe chete. Zvokuti izvozvi izvi munoona kuti vanochipomerana kuti ndiani akatumira masoja, hapana achada kubvuma nyaya iyoyi. Zvinhu zvakakosha kuti ive nyaya inongopedzeswa chaizvo chaizvo, zvese zvibude pachena kuti zvakanyatsofamba sei. Asi chakakosha kuvhara nyaya iyoyiyi nekubhadhara makombanzesheni nokuita mamwe marecommendations akataurwa nemotlande commission.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights Commission waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. MuHarare maita gakava panyaya yekupindira kwehurumende paurongwa hwekutakurwa kwemarara pamwe nekucheneswa kweguta. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hurumende nezuro kuburikidza neStatutory Instrument 140 ya2023 yakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vatara kutakurwa kwemarara nekucheneswa kweguta reHarare Metropolitan sedambudziko guru kana kuti state of disaster. Asi vachitaura neStudio 7, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati dambudziko rekutadza kucheneswa kweHarare riri kukonzerwa nehurumende zvichitevera kutorerwa kwavakaita nzvimbo yekurasira marara yePomona.
Yakatora watinorasa marara wakapa munhu mari mari dzavanofanirwa kutipa kuti zvitenge machinery havasi kutipa tine marori ari kusouth africa akabatwa tichishayiwa foreign current chiri kudiwa apa imari yekuti titenge equipment tikwanise kutakura marara.
Harare Metropolitan inombwa nemaguta matatu anoti Harare, Chitungiza neEpworth Local Board. Statutory instrument iyi yapa masimba ekuchenesa guta kubazi rezvenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA. Vamafume vatiwo havaone maguta achikwanisa kupa EMA mari dzekuita basa iri.
Problem yatinayo yekuti hatina mari. Chero ukanditi ndibhadhare ndisina mari yacho ndinobhadharei. Problem yatinayo yo haisi yekuti takaramba kubhadhara uye hatisi kuda kubhadhara, hatitorina mari yacho iyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzebudiriro vaOwen Dliwayo vati vanoona sekuti danho rakatorwa nehurumende iri harinei nekuchenesa maguta. Vati inogona iri nzira yekuona kuti urongwa hwakarambwa nekanzu reguta reHarare hwechibvumirano nekambani yeGeogenics BV yekuNetherlands yeGeo Pomona Waste Management Private Limited chaenderera mberi.
Kuti dive kupomona ribudirire rinoda marara anengatitorwa munharaunda yeHarare. Saka kuti ivo vachiti nyaya yekutorwa kwemarara initial disaster kuita kuti ivo vachiva ivo vanotora marara aya kuti vaendese kupomona dhamusaii kuita kuti dhiri rekupomona rinyatsa kusimuka rinyatse kubudirira.
Muchibvumirano ichi kanzuro yeguta reHarare inofanirwa kubhadhariswa nekambani iyi kurasa marara kunzvimbo yePomona. Asi mukuru werimwe sangano ravagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati vafadzwa nedanho ratorwa nehurumende iri.
Dari rakananga kugadzirisa dambudziko riri kuwanikwa. Chinhu chikuru chinofanirwa kunge chichigadziriswa kuti kanzuru inoda motokari itsva dzekutakura marara. Pari zvino zviri kuratidza kuti kanzuru haisi kukwanisa kutakurira vanhu marara uye haina vashandi wacho vanoratidza kuti wane unyanzvi hwekuziva zvinhu zvekutakurwa kwemarara munzvimbo yakaita sedhorobha.
Vashumba vati kunyange hazvo vagari vari kubhadhariswa mutero yekutakurwa kwemarara izvo hazvisi kuitika, vachiti zvakonzera kusviba kwenharaunda uye kupiswa kwemarara pese pese izvo vati zvinokanganisa mhepo inofemewa pamwe nekuva njodzi kunyaya dzezveutano. Munyora anoona nezveHarare Metropolitan vatafadzwa muguti vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pari zvino sezvo EMA ichapa divi rehurumende panopera musangano wedare remakurukota nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vechidiki vanobva kuZimbabwe 43 vari pakati pevamwe vanobva kunyika dzemuAfrica 900 vari muWashington DC kwemazuva matatu mukupeta chirongwa chavo chekukwenenzvera unyanzvi hwavo mumabasa avanoita. Chirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI chinotungamirwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mangwana vari kutarisirwa kutaura nevechidiki ava muno muWashington DC. Vamwe vari muchirongwa ichi ndimuzvare Teresa Takafuma, vanove mutapi wenhau kumasvingo, vanoti chirongwa cheYali chakavavhura pfungwa zvakanyanya.
YALI 2023 yandivhura pfungwa dzangu kune mumwe mukana ndandingashandisa kuti ndibatsire nharaunda yandinogara neyandinoshandira uye kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kumativi akasiyana-siyana eAfrica. Zvandipa mukana wekudzidza pamusoro pangu nezvandinoita nekuti ndingasimudzira basa rangu sei.
Gweta vaZorora Ingomo vanoti YALI yakavawanisa mikana yekusangana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu zvavanoti zvichavabatsira kusimudzira basa ravo kuZimbabwe.
Gore rino ra 2023 ndinofara kuti ndakawa ndichiwanikwa ndichimirira Zimbabwe kuuya kuno kuUnited States of America. Saka ndiri kuti seZimbabwe tinoda kuti patinodzokera kumusha toonatso kunoona kuti tingazvifambisa sei nekuti dambudziko remhosva yatingati human trafficking inawo yekuti richini chinonetsa even hurumende zhinji chero muno muAmerica vari kunetseka nedambudziko rehuman trafficking.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanodzidzisa nezvemari Muzvare Shalom Govero vatiwo chirongwa ichi chakavavhurawo pfungwa.
Ndiri kufara chaizvo kuva pakati pemafellows anosvika 700 pano tinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica. Zviri kutaura nyaya dzakawanda dzinotibatsira kuti patinodzoka kuZimbabwe kana kuti pandinodzoka inini kuZimbabwe ndinonge ndiine ruzivo rwakawanda, ndiine zvekushandisa zvakawanda zvinogona kubatsira kunyanyanya vari mumabhizinesi nevechidiki kuti vakwanise kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo, vachikura mumabhizinesi avo, vachiita mari kuti mari yedu iwande. Mari ikawanda, nyika inogadzirisika.
Studio 7 yakwanisawo kutaura naMuzvare Fungai Nyaungwa, nyanzvi yezvekudyarwa kwemari, vanotiwo shuviro yavo muchirongwa cheYali yakazadziswa zvizere.
Ine zvese zvandakati ndikuda kuti zvigozadzikiswa zvadzadzikiswa. Chimwe chikuru chandanga ndichida kuti ndikwanise kudzidza being able to be a better leader, kuti ndikwanise kutungamirira vandinoshanda navo nese kwese kwandinenge ndiri. Saka ndinofara nekuti ndakadzidziswa zvakawanda sei pandakasvika kuno. Uyezve taikwanisa kuenda kumabhizinesi akasiyana siyana tichionoona zvavanoitawo ikokoko. Ndikawana zvidzidzo zvandakadzidza zvandinoziva kuti izvi ndinokwanisa kuti kana tadzokera kumusha ndinokwanisa ku implementawo.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakatangwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010. Vanokwanisa kupinda muchirongwa ichi vanofanira kuve vari pamakore ari pakati pemakumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu nemashanu kana kuti 25 to 35 years. Vanenge vabudirira vanouya kuAmerica kwemavhiki matatu vachienda kuzvikoro zvepamusorosoro. Vanoendawo munharaunda dzakasiyana siyana kunosangana nezvi zvarwa zveAmerica. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuenda padande mutande reindanet vodzvinya pakanzi yali.state.gov. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Kwasara mazuva makumi maviri nemaviri kuti sarudzo dzegore rinodziitwe, vechidiki vari kukwikwidza kuva makanzura nevamiriri mudare reparamende, vachiti kunyange vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakati kuti mukutsvaga rutsigiro, vane chivimbo chekuti vachakunda. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yaudza Studio 7 kuti haisati yave kuziva kuti vangani vechidiki vakanyoresa kuvhota kana kuti vangani vari kukwikwidza kuti vaite makanzura kana kuti vamiriri mudare reparamende. Asi masangano anoona nezvesarudzo akaita seElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anoti nekuda kwezvigaro gumi zvakawaniswa vechidiki kubudikidza neyouth quota, zvaonawo vechidiki vakawanda vachipinda musarudzo dzegore rino. ERC inoti vechidiki vari pakati pezvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana 45% kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% ndivo vakanyoresa kuvhota. Wechidiki ari kuda kuita mumiriri weMashingo Central ari kubato reCitizens Coalition for Change vaMoses Mavaire vanoti gadziriro yavo iri kufamba kunyange vari kusangana nezvimhinga mipinyi apo neapo.
Kuno kuMashingo Central kwakanuna kuwina takawina. Vanhu vari kuda shanduko, vanhu vari kuda president wavo vachamisa, vanhu vari kuda MP wavo, vanhu vari kuda makansela avo. Dambudziko ratinaro nderekuti ZANUPF rinoshandisa hurumende nemadzishe nemapurisa kuvharira misangano yedu, asi isusu hatimirika.
Asi wechidiki ari kumirira bato reZANUPF mudunhu reSeke Chikomba, Muzvare Tatenda Mavetera, vanoti hapana vechidiki vari kukanganiswa mukutsvaka rutsigiro vakasununguka.
Munhu wese ari kutenderwa kuti akambeni nemadiro nezvaari kufanwa kunge achiita. Asi taita dambudziko revamwe vekuti vanofungira kuti ivo vanoshandisa propaganda kutanga kuita kuti vanhu vasakwanisa kuita kusenge zvinonzi environment haizi conducive for everyone. Inini pachangu sedunga munhu, pane vamwe mamiting andakatorambidzwa kuita pachangu nemapurisa kufripi vanenge vachiona iwo kuti pane vamwe vakatobhuka kudhara.
Sachigaro wevechidiki muMDCT vaAlbert Chidakwa, avo vachiri nenyaya iri kumatare yekuti ivo nevamwe makumi masere nevatanhatu vakwanise kukwikwidza musarudzo dzegore rino, Vanoti kunyange bato ravo rikatadza kukwikwidza, vechidiki vari mumakundano vanofanira kutsigirwa.
Zvisiri kuti ngatiti tapundikana kumadare dzimhosva, tichafamba nevechidiki vese, tichinotsvaga sapoti, tichinotsvaga rutsigiro kune vechidiki vakabudirira vachiva vangava vemamembers of parliament, vangava vemakanzura. Chatenderera Zimbabwe yese chavabatsira kukambira kuti vanga vachipinda muzvigaro zvekutungamirira.
Wechidiki anoshanda nesangano rinoona nezvesarudzo reelection resource center vatakunda tsunga. Vanoti vari kuramba vachidzikira vechidiki vanoda kupinda mune zvesarudzo.
6% of my youth, which is over 100,000 my youth, vakaregister voter, ndivo vari kutarisira kuti havasi kuenda kunovhota musi weelection. Pane zvinhu zviri kurambidza, zviri kuodza moyo wemayouth mumaelection iri muZimbabwe munomu. Tikasatarisawo pagadzirisa ipapapo, ticharamba tichiona the number of youths dziri kuparticipata mumaelection iri dzichiramba dzichidzika.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaLuke Chitsike, vanoti kunyange vechidiki vari kukwikwidza vaine tariro yekukunda musarudzo, havaoni vachibudirira zvakanyanya.
Wechidiki vagara vakangotsikirirwa kubva kudhara, vanongoonekwa chete pamberi kana vachinge vatsvagira vakuru rutsigiro, pane kuti ivo vange vari pamberi kutsvaga rutsigiro sevechidiki. Saka tinoona kuti political environment kana kuti political climate iri muZimbabwe haisi kukwanisa kunge ichisapota vechidiki kuti vange varivo vari kutora zvigaro zveutungamiriri.
Mugwaro ravakabudisa mwedzi wadarika rekuona kubata kwevechidiki munyaya dzesarudzo, sangano reelection resource center rinoti pane vechidiki vangangosvika zvikamu zvitanhatu kubva muzana, 6% vekubulawayo neHarare, vanoti havasi kuzonovhota musarudzo nekuti havana chivimbo chekuti pane zvadzinochinja. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France inoti kutanga nhasi iri kuburitsa zvisharo zvayo nezvedzimwe nyika dzekumawirira kubva muNiger. Izvi zvinotevera kupedigurwa kwehurumende yenyika iyi nemauto svondo rapera. France inoti iri kuita izvi mushure mekunge muzinda wayo warwiswa munyika iyi uye kumbomiswa kwendege kubhururuka munyika iyi. Italy yazivisawo kuti yave kuburitsa zvizvarwa zvayo munyika iyi nendege. Sangano rekumawirira kweAfrica reECOWAS ratemerawo zvirango mauto akabvuta masimba richiti vadzosere pachigaro mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. America iri kukurudzirawo kudzoswa pachigaro kwava Bazoum. Vakuru vakuru muhurumende yeRussia vanoti mauto avo adonedza ndege dzakawanda dzemhando yemadrone dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Ndege idzi dzinonzi dzatumirwa neUkraine. Russia inoti imwe hofisi yemudurikidzanwa yakambobhombwa nemusi wesvondo yawirwa neimwe ndege yedrone yadonedzwa nemauto, asi zvinonzi hapana kuvara. Ukraine inotiwo Russia yabhomba chimwe chipatara mudunhu reKherson ndokuuraya chiremba nemukoti. Vamwe vanoongorora zveupfumi kusanganisira nyanzvi dzeupfumi pamwe nevashandi vari kupa maonero akasiyana pamusoro pemafigiri einflation akaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat svondo rapera. Zimstat yakazivisa kuti inflation yepamwedzi muna chikunguru yakaderera nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana ichibva pa74.5% muna chikumi wakare kuenda pa-15.3% muna chikunguru. Zimstat inotiwo inflation yepagore yakaderera kusvika pa101.3% mumwedzi mumwe chetewo. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kudzika kweinflation uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro isina kushanduka.
Ndizvozvo chaizvo kuti inflation yadzika.
Asi mitengo yezvino haina kudzika. Payanga kamira ipapo masodo afura ndipo pairi. Hatisati taona kudzika kwemitengo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutamba sere. Vanoti kudzika kweinflation uku kuri kukonzerwa nekushayikwa kwedhora remunyika, izvo zviri kuomesera veruzhinji vave kukundikana kuwana mari yekutenga zvikwanisiro.
Hurumende yaita chikiribidi kueconomics, yaita policy yechikiribidi yekuti vari kuudza vanhu kuti shandisai local currency, asi nepo local currency yacho haisi kuwanika. MuZimbabwe mune cash crisis yelocal currency, asi iriyo iri kunzi inofanira kushandiswa kutenga zvinhu nekubhadhara zvinhu. So naizvozvo tinenge tichiona kuti hongu inflation inogona kunge ichinzi yadzika, asi zvekuti yadzika kuti kwanzi yava kuminus hakuna zvakadaro. Hakuna inflation inganzi yava minus, inflation inflation.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Vanoti kusungwa kwehomwe nehurumende ndiko kwasvitsa pakudzika kweinflation uku. Hurumende inonzi haisi kudhinda mari uyewo kubhadhara vanoiitira mabasa.
Saka izvozvo zvanyanya kuita kuti paite sepanika shortage kemaZimbabwe dollar. Ende kakushomeko ikako ndokakonzeresa kuti awe ne kakustabiliza kana kuti firming up kana appreciation yataona yaitika paofficial exchange market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kusabhadharwa kwevanenge vaitira hurumende mabasa paine nguva kune njodzi mune remangwana.
Kusabhadharwa kwavanhu mari kana makontraktors akaita basa zvinoreva kuti hurumende inenge isiri kubhadhara zvikwereti zvayo, zvine dambudziko nokuti zvinogona kuita mabhizinesi asaramba achienda mberi, uyezve anozotadza kuramba achioperata, zvinogona kuti mabhizinesi avharike kana zvinhu zvaitwa saizvozvo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyanga hazvo kuderera kweinflation chiri chinhu chakanaka, uye matano ehurumende yekudzikamisa upfumi achitambirika, dambudziko riripo nderekuti vana veZimbabwe vazhinji havasati vave nemari dzekutenga sezvo mitengo ichakakwira zvakanyanya. Saka zvogadziriswa sei izvi?
Ndinofungidzira kuti kubatanidza nezvaitwa neReserve Bank zvekubata inflation pahuro, vakufanira kubatawo avo vakakwidza mutengo reti rezimudhola paranga riri pamusoro kuti vachidzikisa mutengo ichienderana nereti ravapo iko zvino.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti matanho arakatora pamwe nehurumende ekudzikamisa upfumi ndiwo ane michero yave kuonekwa nhasi iyi kuburikidza nekudonha kweinflation nezvikamu zvakakura kudai. Kunze kwekunge hurumende yatora matanho ari kukurudzirwa nevakawanda ekuti paitwe muonera pamwe chuma chemuzukuru panyaya yekudzikamisa upfumi hwenyika, vakawanda vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita juzi ratizirai kuti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa. Iko zvino tombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA World Women's World Cup iri kutambirwa kuAustralia nekuNew Zealand. Denmark yaita 2 haiti 0 kuchiti England yarova China 6-1, Netherlands ichiwanawo zvibodzwa 7, Vietnam ichiita 0. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki kubva kuZimbabwe vari muno muWashington DC muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nhengo dzebato reMDC 71 dzorambidzwa zvakare nedare kukwikwidza. Imwe nhengo yeZANU PF yoendeswa kumatare ichinzi yakanonokawo kuendesa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikati sendaba ku VOA.